vagari vemaruwa ematunu aya vanoti havachina chekubata sezvo chikafu chavakawana mugore mwaka wapera chakatopera kare uye mwaka uno havana chavakawana muminda sezvo mvura isina kunaya zvakanaka. Vagari avanoti vave kutotadza kudya chikafu katatu pazuva sezvinotarisirwa sezvo vasina mari yekutenga chibagi kana upfumu zvitoro uhwo hwanoti hwave kudhura zvikuru. Vatobias Chauka vekuchipangai kumwenedzi vanoti vakatarisana nerufu vakasawana vanovabatsira nechimbi chimbi.
Nzara yatinayo kuno kumwenedzi inzara yekudya. Hatina kunge tawana kukohwa kwakakwana, matura edu akashama, mvura yakaenda muindira chose. Yaenda muindira chose payakazodzoka, yakadzoka ndobva yaodza mbeu dzedu idzo dzakanga dzasvika, mhunga yakatumbuka irimo mumunda. Saka izvi zvinova zvakaita kuti chikafu rive dambudziko. Saka hatina chikafu matura edu, ndosaka tichikumbira rubatsiro kuti tinge tichipiwawo rubatsiro kuti tibude padambudziko irori.
Vagari vekumaruwa aya vanoti munzvimbo dzavo masangano anobatsira vanhu nechikafu munguva dzenzara havasati vasvika kwavari uye hurumende haisati yatanga kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu nechikafu. Vamwe vagari vakaita saamaisha nangu matapura vekumhandamabwe kwachi vanoti vave kurarama nehwa kumukwaku.
Vuno kwedu kumhandamabwe tofa tombaifa mvura ina kumbonaya. Bageta takawana mwaka uno chakadopera. Izvezvi tongodya kuseni mangai unge wamawana kuitira vana vechikoro. Saga totongohoridya kahwani. Taikumbira dei kune vanokwanisa kutipawo rubatsiro vatipawo rubatsiro. Nokuti hatisi tisina kana kwokutarisira. Mitengo iri muzvitoro hatimboikwanisi kuno kumaruwa. Hatina kana chimwe chatiri kumbotengesa choti tingambowana mari yekuti titenge sadza zvaro sadza zvaro.
Mukuru webasa musangano runorwira kodzero dzevanhu mudunhu remasvingo remasvingo community development trust kana kuti MACODET vamunyaradzi Matimbe vakurudzira masangano anobatsira vanhu nechikafu pamwe nehurumende kuti vabatsire vanhu nekukurumidza.
Munhu remasvingo tinoona zvinhu zvisina kunazokumira zvakanaka nenyaya yekuti zuva rakanyanyisa kurova zvakanyanyisa zvokuti vanhu vari kufa nenzara. Tinotarisira kuti dai zvaibvira hurumende yavo madikiri eWorld Food Program nevana Christian Care nana Care dai vakwanisawo kubatsira nokukasira munhu remasvingo.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwenzara iriko vave kutotengesa zvipfuwo zvavo kuti vawane chikafu chekudya nevana mudzimba dzavo. Izvi zvinogona kuti vasare vasina mombe, mbudzi nezvimwe zvakadaro. Apo vemakodheti vawedzerawo vachiti vana vazhinji vanogona kurega kuenda kuchikoro nenyaya yenzara iyi sezvo vabereki vavo vachitarisa kushandisa mari kutengesa chikafu mudzimba pane kubhadharira kuchikoro. Gurukota redunhu remasvingo vaezra Chadzamira vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vangasati vapindira mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Munyori muhofisi yavachadzamira Dr. Jephter Sakupwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vanhu mumasvingo.
Zviripo hakuna munhu achafa nezhara necontingency measures in place.
Gwaro rakaburitswa nesangano refamine early warning system network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika zvitevera nzara iriko. Ukuwo sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uye rinotsinhirana neFuseNet kuti vanhu vanopfuura miriyoni vanoda chikafu. WFP ine zvirongwa zvekubatsira vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti 650,000 munyika. Mwaka uno mbeu dzakaita sechibage, mapfunde, mhunga nerukweza zvakatsva nezuva apo mvura yakarambira mudenga. Vamwe vagari vanoti vari kutorarama nemichero yemusango. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.